Ini ndi mitanono kawande, dichiti eino emisoro yenau zanasi muvuro mbuzi 13, 2017. Chikamu chepiri chekunyoresa pasipe chirongwa che biometric voter registration chinopera nasi, vakawanda vachiti vari kutadza kunyoresa nepamusana pezvinodiwa neZimbabwe Electoral Commission. Mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanoti zvitokisi zvomunyika hazvina kumira zvakanaka. Kunetsana kuri kuitika muZANU-PF nemuhurumende kotadzisa zvinhu kufamba mberi munyika, sezvo vakuru muhurumende vave kupedzera nguva dzavo mumakakatanwa ari kuitika muZANU-PF. Varayiridzi vokumaruva vochema-chema nezviri kuitwa nevezvematongerwo enyika, avo vanoti vari kutyora kodzero dzavo. Muchirongwa cheLive Talk na8pm tiri kutarisa zviri kuitika muZANU-PF nezvazviri kuvhiringa mumamiriro ezvinhu munyaya dzehupfumi, utano nezvimwe zvakadaro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana vokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7, tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am ne4930kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kuridzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook yedu, endai palink iyi facebook.com/voa.shona.